Mabasa ekuvaka arikuitwa munyika anonzi ave kukanganiswa nekuda kwekukwira kwemutengo wesimendi uye kushayikwa painonzi yave kuita mune zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekuvakisa. Muzvitoro mairi kuwanikwa simendi inonzi iri kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora gumi nematatu kusvika kumadhora gumi nemasere patsaga remakirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kg. Mumwe ane chitoro chinotengesa zvekuvakisa ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashandaland east vaonesti madzara vanoti vatove nenguva vachisangana nedambudziko rekushayikwa kwesimendi.
Kushayikwa kwayo iri kudzoka yakuita tikutarisa sekuti ndotarisa mahardware tirikuzotengera chii zvemagetsi zvemachip plumbing ndokunge munhu aona simendi avakaimba aplaster nekudaro manje kuti iri kushayika kana panenge yawanikwa yaita $15 bag rimwe chete. Mabhiridzi acho anotozonga achitengewa zvinhu havachakwanisa ari kuvaka acho hakukwanisa kapenda yachoi haasina basa plumber wacho hasina basa ende fridging hasina basa.
Mumwe mushandi weimwe kambani inoita zvekuvaka iri muHarare asina kuda kudomwa nezita achiti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti kudhura pamwe nekusawanikwa nyore kwesimendi kwadzosera shure mashandiro avo sezvo vaive kushaya mabasa ekuvaka mumazuva ano. Vachitaura vakazvimirira vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya vanoti kushayikwa kwesimendi pamwe nekukwira kwemutengo mucherechedzo wemamiriro anenge akaita upfumi hwenyika.
Saka zvese izvi zvizvi zvinokanganisa nekuti kana tabutaura nyaya yedu iyaiya yamasanction zvichireva kuti pane mamwe mainput anenge akushayika manje toona kuti nyatiri dzamagetsi dzinoonesa toona kuti dhora redu riri kuramba richireruka. Saka zvese zvinokonzeresa kuti maconstruction materials anga achishomekana asi zvingangoti hangu chaiko zvino zvingango zviri zviri zvokuti masimendi kambanis mashoma ane cartel. Saka vakaita sekuti zvinhu zviri kushota mitengo yachino zvikwirirei muchaona hairi kuti kana zvikazonzi aiwa mutengo wesimendi wanzingautisika pa$18 kana kuti $30
aikatajaikuwanikwa. Saka dambudziko iri riri kukonzerwa nei? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura.
Tiri kuona kuti munyika demand yesimende iri kukwira zvakanyanya zvichikonzereswa nekuwakwa kuitwa mainfrastructure projects ari kuitika. Even tine mahousing projects akawanda ari kuitwa nemaprivate developers even mavana mainfrastructure projects ehurumende madhamu marodhi zvese izvozvo zviri kuita kuti demand yesimende ikwire zvakanyanya.
Dr. Chitambara vanoti chimwe chiri kuwedzera kukwira kwemutengo wezvinhu munyika kusanganisira cement kusagadzikana kwedhora remunyika.
Then mitengo zvakare taona mitengo ichikwira zviri kukonzereswa number one nekukwira kwaita mafuta edzimotikari zviri kukonzereswa nekudererwa kwaita izeni mari yemuno kunoita kuti zvavanotenga zvekugadzirisa zvinge zvichikwirawo zvavanotenga kunze kwenyika. Saka zvinoafekta mitengo yezvinhu zvinoafekta mitengo yesimende. Saka ndo zvatiri kuona pane ino nguva dhimandi iri kuramba ichikwira uye zvakare cost yekuprodusa simende iri kuramba ichikwira zvichikonzereswa nekukwira kwemacost drivers amusanganisira nyaya yemafuta.
Munyika munonzi mune makambani mana chete ari kugadzira simendi pari zvino anoti Pretoria Portland Cement Zimbabwe iri kuBulawayo, Seco Cement Limited muHarare, Sino Zimbabwe Cement Company iri muGweru neKaya Cement iyo yaimbozivikanwa seLafarge Cement Zimbabwe iri muHarare. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumakambani aya sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Simendi yanga ichimbowanikwa munyika inonziwo yakawanda yacho yanga ichibva kunyika yeZambia.